Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 10/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Namato watiri kuti the Zimbabwe we want campaign. Saka nhasi tangatifana kulauncha urongwa ihwohwo huchange huchiitika throughout the entire nation. So today tangatilauncha Zimbabwe we want prayer campaign. Saka zvakaitika ndezvokuti takabhuka pachechi yeritachi iri muna Samora. Mapurisa ndobva aenda ikoko vakanova instructor kuti vacancel booking yedu. Saka vanhu vachinobva kutifonera kuti tamengwa nemapurisa saka tichakwanisa kuhosai.
Mapurisa emuHarare anosunga vanhu pamwe nevafundisi nevatendi vane chitsama vanga vachida kuparura chirongwa chavo chekunamatira nyika chavari kudaidza kuti the Zimbabwe we want campaign. Sangano reUNICEF rinoparura Committee yeZimbabwe Adolescents and Young People's Advisory Committee iyo ine chinangwa chekuona kuti vechidiki vanoronga nekupinda muzvirongwa zvine chekuita neupenyu hwavo. Mugodhi weTable Mine kuhange unodzinga vashandi makumi matatu nevana basa mushure mekunge vada kupinda mune rimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket chiri kupinda munhanda remangwana mumutambo wekutanga wemat20 chichibandana neAfghanistan chiine ukasha mushure mekurohwa mumitambo mitatu yezuva rimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa muHarare nhasi apinda zvechisimba pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny ndokusunga vanhu makumi matatu nevana kana kuti 34 vanosanganisira vafundisi nevatendi vane chitsama mushure mekunge mapurisa arambidza vedzisvondo ava kuparura chirongwa chavo chekunamatira nyika chavari kudaidza kuti the Zimbabwe we want campaign. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira zvombo anonzi apinda zvechisimba pamahofisi esangano reZimbabwe Divine Destiny rinotungamirirwa naBishop Anselmo Magaya ndokusunga vafundisi pamwe nevatendi vane chitsama vanga varimo mushure mekurambidzwa kwavaitwa nemapurisa kuparura urongwa hwavo hwekunamatira nyika. Bishop Magaya vaudza Studio 7 kuti mapurisa akaenda pachechi yeDutch Reformed Church in Zimbabwe iri pakati peguta reHarare neZuro kunomisa urongwa uhu kuti husaenderere mberi nhasi.
Takashedzera munamato watiri kuti the Zimbabwe we want campaign. Saka nhasi tangatifana kulauncha urongwa ihwohwo huchange huchiitika throughout the entire nation. So today tangatilauncha Zimbabwe we want prayer campaign. Saka zvakaitika ndezvokuti takabhuka pachechi yeRitach iri muna Samora. Mapurisa ndobva aenda ikoko vakanova instructor kuti vacancel booking yedu. Saka vanhu vachinobva kutifonera kuti tamengwa nemapurisa saka tichakwanisa kuhosai. Saka ndobva tachinja venue, ndobva taita chipatapata kumhanya kuti titsvage imwe new venue. Tatsvaga imwe venue ndobva vanhu vakutoungana zvokuungana zveizvi ndobva vasvika zvakare ipapo. Saka ndozvaitika ipapo.
Vamagaya avo vasina kusungwawo vati havasi kufara nekusungwa kwaitwa vamwe vavo.
So taona kuti meeting haina kubudirira. Vanhu vazongo decide kuti vamboona mata kuti va dismisswe then mapurisa ndobva auya akavasunga. Saka ndo zvaitika izvozvo. Zvino tiri kuti semakereke tinoshungurudzika chaizvo nokutsutsumwa pamusoro pehurumende iri kuzviti ihurumende inoita zvinhu nemutoo wakasiyana kuti zvataiona zvaitika mazuva amugabe ndo zvatikuona zvingoitwa mazuva amunangagwa.
Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vapaida mwoyo saurombe vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa yeHarare Central kuti vasungwa ava vanogona kumiswa pamberi pedare mangwana. Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaObed Masaraure, vati zvaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzevedzisvondo dzekunamata vakasununguka.
Kodzero yekuti mwana weZimbabwe zveyake akwanise kuzvitaurirawo zvaanofunga mupfungwa dzake irimo mukonstitusheni yeZimbabwe. Kodzero yevana vemuZimbabwe kuti vaungane zvavo vachitaura nyaya dzavanoda irimo mukonstitusheni yeZimbabwe. Kodzero yekuti uwirirane nevaunoda kuwirirana navo irimo mukonstitusheni yeZimbabwe. Zvatakuona ndezvekuti hurumende iripo iri kubvarura constitution yeZimbabwe ichishandisa mapurisa nevamwe vanofanira kunge vachichengetedza constitution ndovaakushandiswa kuidambura. Tine kushushikana kukuru kana tichiona vana Bishop Magaya vachingoti vanoda kuungana nevamwe vavanoda kuungana navo vachiita zvechitendero chavo vachironga zvavanoda kuronga pachezvavo vachidhisirapwa nemapurisa anofanira kunge achivachengetedza vachiita basa iri. Zvinosuwisa tizwa kuti vamwe vacho vatosungwa. Tinokondema tichiti hurumende iyi ichiri hurumende yenyika here nekuti hurumende yakazvarwa kubva mukonstitusheni.
Izvi zvatsinhirwa nasachigaro weboka revechidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai chabata.
Hurumende yedu inofanira kuremekedza vemachechi nokuti havasi threat to national security. Havasi vanhu vanoda kurwisa hurumende asi vari kuita kampeni yokuti vanamatire Zimbabwe wanti kuti Zimbabwe hatinoda tose yakanaka. Ndo zvatinoti isusu hurumende yedu inofanira kuremekedza vanhu vanoungana sezvo zvichitenderwa nebumbu redu remutemo robvumidza kuti vanhu vaungane nenguva yavanoda.
Mutauri webato reCitizens Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vati zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti nzira yekuenda kusarudzo dzegore rinouya izere neminzwa.
Tichizosvika pamaelections a2023, regime haifaniri kurambidza vanhu kuti vaungane, ichirambidza vanhu kuti vanamate. Takaona zvakare kuti vakarambidza kuti paitwe match yavamagaisa vakashaya musuno. Saka izvozvo ndozvatinotaura kuti muZimbabwe mune crisis. Havasi kutedzera mutemo, vanhu havana kusununguka. Saka ndorusununguko rwatiri kurwira isusu kuitira kuti 2023 pazoitwa hurumende. Saka tinoshuvira kuti munhu wese ngaaregiste kuti anovhota.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kutinzwe divi remapurisa panyaya iyi, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vachafadzwa Mugwabi vaudzawo Studio 7 kuti
nyika ino ichiwana kuzvitonga kuzvizere norusununguko. Yakawana zvekare rusununguko rwekuti vana vemuZimbabwe vose vaite zvitendero zvavanoda, kunamata chechi dzavanoda, dzingava dzechiafrican, dzetsika dzedu kana dzamarasta, vose kana vanonamata mwanakomana wamwari Jesu Kristu, vose vanoonekwa vachikwira makomo, vane dzichechi dzavakavaka munzizi, mumiti, mumasango vachinamata. Hatisati takambonzwa gungano rekereke rakarambidzwa kuita namapurisa muhurumende yeZANU PF kana yevamunangagwa. Saka hatidi kutsvaka kushoresa hurumende nekuita mabhindauko asina munyati kana kuti mabhindauko asina zvaanoreva kuzita nokushanangurwa kwezita romwanakomana. Vanhu vamachechi ava tainzwa nyaya yavo kuti nyaya yavo yanga isiri yokunamata, nyaya yavo yanga isiri yokushumira Jesu Kristu, nyaya yavo yanga iri kuunganidza vanhu nezvematongerwo enyika. Handizvo izvozvo.
Mapurisa nezuro akanyimawo mvumo yekuungana kusangano reHeal Zimbabwe Trust, iro rakanga rakumbira mvumo yekuungana nemugovera muHarare Gardens kuti varangarire vaAlex Magaisa vakashaya mukupera kwesvondo. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu wese anenge asungwa anofanira kunomira nemhosva dzake mumatare obatwa nemhosva kana kuzvichenura kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Sangano reUNICEF nhasi raparura Committee yeZimbabwe Adolescents and Young People's Advisory Committee, iyo ine chinangwa chekuona kuti vechidiki vanoronga nekupinda muzvirongwa zvine chekuita neupenyu hwavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Mutevedzeri wemiriri weUNICEF muZimbabwe, amai Zainab Adam, vadanhu vavatora iri rakakosha pakupa vechidiki simba rekuti vazvitaurire nekuzvirongera zvavanoda pakurarama kwavo. Amai Adam vati vanofara chose kuti hurumende yeZimbabwe inoda chose kusimudzira vechidiki, vachiti chirongwa chavaparura nhasi chiri kuitwa munyika zhinji pasi rese. Tenderere. Mumwe ari kutungamira chirongwa ichi muUNICEF Mumwe ari kutungamira chirongwa ichi muZimbabwe, amai Biula Senzanje, vauza Studio 7 kuti vechidiki vakawanda vari kurasikirwa nemikana nekuda kwekuti havana ruzivo rwezviri kuitika uye kuti vabereki vavo kana kuti hama dzavo hadzivabatsiri pane zvavanenge vachida kuita. Vati chirongwa chavaparura nhasi, nhengo dzekomiti yaparurwa nhasi iyo ine vechidiki vanobva kumativi mana nyika, kusanganisira makanzura nenhengo dzeparamende dzevechidiki, dzadzinofara nezvaitika nhasi dzikati dzichashanda nesimba kugadzirisa zvinonetsa pane vechidiki. Valink Ontatenda Bitibiti ndemumwe apinda mukomiti yaparurwa nhasi iyi, uye vanoti vachashanda nesimba kuona kuti vechidiki vabatsirwa. Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vati vanotambira chirongwa cheUNICEF.
Vamwe vaya vanotya simba rinoshandiswa necivic society vanenge vakuti ava zvamuri kuita izvi muri kunyanya kuita zvinhu zvinenge zvematongerwo enyika nekuti hamusi kushanda pamwe nehurumende. Vanoshandawo nehurumende vanenge vachiita vatisu tinokwanisa kunge tichifanira kunge tichicoordinata nekuti isusu mapolicies nema.
UNICEF inoti vechidiki vanosangana nematambudziko nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushaya ruzivo rwezviri kuitika munyika, kushaya mari netsigiro kubva kuvabereki pamwe nemasangano anomirira vechidiki munyika. Vamadhuku vati ichi chokwadi uye vari kuedza kugadzirisa matambudziko.
Mugodhi wetable mine uri kuhange unonzi wadzinga basa vashandi vanosvika makumi matatu nevana kana kuti 34 mushure mekunge vanyoresa kuve nhengo dzesangano rinomirira vashandi vemumigodhi renational mines workers union of Zimbabwe. Sangano iri rinonzi riri kurwisana nekambani iyi kumataredzi mosva. Vashandi vemugodhi uyu vanoti mihoro yavo iri pasi zvakanyanya, mashandiro avo haana kutsarukana uye vanotyisidzirwa nevakuru vebasa. Taedza kunzwa divi revaridzi vemugodhi uyu asi varamba kutaura pamhepo vachiti vanoda kuti tivatumire zvatinoda kubvunza paine nguva kuitira kuti vatange vataura nevakuru vemapazi ane vashandi vari kunzi vamiswa mabasa. Mumiriri wehwange mudare reparamende vaFortune Molokele vanyorawo nezvechiitiko ichi padande mutande reTwitter vachiti zvinosuvisa zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Zvininga weStudio 7 abata gweta riri kumirira vashandi vamiswa basa ava netable mine richishanda nesangano renational mine workers union of Zimbabwe vaKevin Mawoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya takatarisa kudivi kuno kuhange kungatarisa muchina ane mamines kunoku, maming conditions acho they are deplorable and vashandi vari kubatwa zvisina kunaka. And this is happening in the face of the government, pasina interventions ari kuitwa despite us making an effort as my trade unions tichimirira vashandi wavo. But would expect kuti 42 years after tichitarisire kuti maconditions of service anga achiitwa achitevedzerwa maringe nezvatotarisira nezvatinowana mulabor act yedu.
Tiri kunzwa kuti kwakutosvika kuma 35 namba yevanhu vari kungomiswa miswa kutable mine uko, zviri kufamba sei ipapapa?
Wanawa ndingangoti chiri kunyanya kusakisa kuti chizizo chakonzeresa kuti vanhu vange vachimiswa, tine kesi yatagara tiinayo iri kuinvolva vanhu ivavo nhamba iyo semunhamba ye35 vashandi ivavo. Ndingangoti pa35 pangosiyiwa vashoma vanga vaine mahigh ranking positions uye vakazoita sekudududza mukati menyaya yatanga tichiita. Zvokuti mukatotarisa panyaya iyoyo patoine vamwe vasina kunza information yavo, vachiratidza kuti kuda vanenge vakanyengererwa nevekambani vakasiya, vakati hatichadi kudi kuti nyaya ienderere mberi. Saka ndinoona ndochikonzero chekuti makatisungisa sekambani. Saka iniwo sevanhu vakajoina futi trade union inovakodzero yevashandi ndo chinenge chakonzeresa kuti vashandi vangu vachimiswa. Zvekuti dai papa nechikonzero chekuti vange vamiswa zvingadai zvakatarwa mutsamba dzavakapiwa, but dzinongoratidza kuti itsamba dzingori silent.
Saka mutemo unenge uchiti zvinofanirwa kufambiswa sei?
In the event yekuti macontracts amiswa semamisirwo aaitwa, tinotarisira kuti employer anga achibhadhara the unexpired portion yeemployment contract iyoyo, kureva kuti kubva muna July chinobata kuna November ikoko kwaifana kupera contract vashanda vanofana kubhadharwa mujandigiro vakagara kumba
varidzi ve table mine vari kuti kudii nemamiriro akaita zviniwa
tinoona rumereki poro rikutaurwa runoratidza sekuti vari kuda kuzama kurwisa kuti nyaya iyi yatagara tinayo isaenderera mberi but isu sevarwiri vavashandi tichamiramira panyaya yekuti vanhu vavanga vachiwana zvakakodzera nokuti it's an issue here, violation of the MAPCBA provisions, that the collective bargaining agreement.
Vanga vari gweta riri kumirira vashandi veTable Mine vadzingwa mabasa richishanda nesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaKevin Mawoyo vachitaura vari parunare kuhwange naIvan Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro iro rakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mashanu negumi nevanomwe kana kuti 505 million ndinodzokorora kana kuti 5517 vanhu zana nemakumi maviri kana kuti 120 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri kana kuti 6.2 million kuchitiwo vabaiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vadarikawo mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukupera kwemwedzi wachikunguru. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa nemusi wechina vakaramba vachitadziswa kutaura mudare reparamende nevezvematongerwo enyika vanopikisa avairamba vachivakurudzira kuti vasiye chigaro. Svondo rapera vaRamaphosa vaipomerwa mhosva yekupfumbatisa mbavha mari yevhara muromo kuti dzirambe dzakanyarara pamusoro penyaya yekubiwa kwemari yakawanda kwazvo kubva papurazi ravo muna 2020 apo mbavha dzinonzi dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana emadhora. VaRamaphosa vanoti vari kungosvibiswa munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden pamwe nevamwe vatungamiri venyika dzemudunhu rekumavirira kwepasi rino kana kuti Western Hemisphere vari kutarisirwa kuzivisa nezvegwaro reurongwa hwedzinyika kuti dzikwanise kuchengeta vapoteri vakawanda. Urongwa hwethe Los Angeles Declaration hunogona kunge huri chinhu chikuru pane zvose chabuda mumusangano wenyika dziri mudunhu reAmerica uyo wakadzikisirwa pasi nekupesana pavanhu vakakokwa navaBiden. Vatungamiri vekuMexico nenyika dzepakati peAmerica vakatumira vakuru muhurumende dzavo mushure mekunge America yasiya Cuba, Nicaragua neVenezuela. Zvisungo zviri kutarisirwa kuziviswa nhasi zvinosanganisira nzira dziri pamutemo dzekushandisa kupinda mudzinyika, rubatsiro kunharaunda nevanenge vakanyanya kukanganiswa nekufamba kwevanhu, kubatwa kwemiganho inopinda nevanhu uye kushanda pamwe munguva dzechimbi-chimbi. Vamwe varimi vanoti vari kubirwa chibage chavo chichiri muminda izvo zvave kuvamanikidza kukova chibage chavo chichiri chinyoro zvinove zvichakanganisa kutengwa kwechibage ichi kuGrain Marketing Board. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti chibage chavo chishoma chavari kutarisira kukohwa chiri kubiwa nembavha zvikuru nguva dzemanheru. Vanoti nekuda kwekubirwa uku vave kumanikidzwa kukohwa chibage ichi chisati chanyatsooma izvo zvave kuva padambudziko rekuomesa chibage chavo chave pamba vasati vachitengesa kana kugaisa. Mumwe murimi anoti ari kubirwa ndivaobhetinganiwa vanorima vari kumakonde. Vanganiwa vanoti vakabirwa makirogiramu anosvika mazana masere paongororo yakaitwa nana mudhumeni.
Iminda amuru kubiwa sibage wakumana watu rura zubutobazu wakumana wafana wimtorirwa imiguka magafela waruguba sibage wakaputa guka rao wanja 3 days 4 days wasinga rari saka wakutonoti kutoba ndo kwa kutuwa raramis saka warugungo pinda maminda iwano wakarima mashiba sibage wakufaziri zinyoro anu washingoba sawoma warugungoba
ranga niwa wano chinofaza viche kuti wakabacha zimembava za iwabira zikuti wale kuzenjesa kumatarezi mosa kutivaripke
inenda kabirwa pa assessment yakaitwa ni Alex zvakaoneka kuti vakapakabiwa 800 kgs ndoza kabiwa vana vakabatwa kwakabatwa 1 vamwe vacho vasati vabatwa saka musemandi funga tienda ku court
izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekwazvimba Valentine Jarisha
Valentine achitorogorora mukati achitorora mukati zvokuti iwo ukabhemba sora rekuno kunze kai hauone kuti muri kupinda iri sora risei rakati rakamira kuitira kuti paanopinda apa iwo paunoyani kunze uku unotanga kuona kuti apa pazovhurika sei tinomboedza kugaririra munhu wacho wamuzivi waya anotora hauizivi iwo unozongoona makadi makatora
mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wepgt vanoti nyaya yekubirwa kwemurimi yakagara iripo asi iko zvino zvanyanya nekuda kweupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka
ndingati kubva kare mafarms vanhu vanga vachibirwa zvakanyanya kunyanya zvinhu zvakaita sana chibage mbavha dzinouya pakati pemunda then wogara ipapo wotokunyora chibage chavanoda then wotakura votoendesa kumamaketi vachinotonotengesawo as if varimawo pange pasisina saka dambudziko iroro nekuwedzerwawo zvekare nekushayikwa kuri kuitwa mabasa zvaakubva zvaita kuti vazhinji vanenge vasiri mumabasa vange vachishayiwa kuti vanodyei saka vanopinda mumunda vonoba then voenda vonotengesa kuti vawanewo chauviri
vanoti dambudziko iri rakakonzerwawo nekushayikwa kwewaya dzinopoteredza minda zvekuti vanhu vanongopinda muminda yevanhu nepose pose amai zviti vanoti kana paine waya kana ruzhowa munhu anokwanisa kusungiswa kuti ari kupinda panzvimbo yakachengetedzwa asina mvumo kana kuti trespassing
saka dambudziko iroro tingati ringapedzwa kwete kupedza zvachose asi kuti maybe ringangodzorwa nenyaya yekuti kana vanhu vari mumapurazi umu varimi vakakwanisa kuisa ruzhowa rwokuti vanhu vasangopinda nepese pese tikatarisa mutemo wakare waitaura kuti hakuna anopinda nemupurazi nemumwe yavaiti trespassing and uchitosungwa pamusana peizvozvo saka mutemo iwoyo dai wadzoserwa zvekare waita kuti vanhu vange vachikwanisa kuti une simba rekuenda kunosungisa munhu anopfuura nepakati pemunda wako kana kuti nemupurazi mako ndofunga dambudziko iroro ringati dzikirei kana kuti dererei
mutauri wemapurisa mudunhu remashonaland wef amai Margaret Chitove vanoti havana huwandu hwevanhu vakabatwa kusvika pari zvino asi vanoti pane nyaya dzine chitsama dzekubiwa kwechibage muminda dzakaendeswa kumatare edzimhosva varimi vanoti hachisi chibage chete chavari kubirwa asi vari kubirwawo zvipfuwo zvakaita semombe mbudzi nemakwai ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemutambo wecricket chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wekutanga wemat20 chichibandana neafghanistan chiine ukasha mushure mekurohwa mumitambo mitatu yezuva rimwe mutori wedu wenhau dzemitambo michael kariati anotiudza zvizere pamusoro pemutambo uyu
chere kunyanyorwadza mukukundwa uku ndechekuti kwapinza Zimbabwe pachinhano chechipiri kubva pasi pasi muurongwa hwezvikwata gumi nezvitatu munzira yekuenda ku2023 World Cup zvikwata zvisere kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kuWorld Cup asi Zimbabwe iri kure kure yakasiyiwa nemapoints makumi maviri nemashanu neNew Zealand iyo iri pachinzvimbo chekugumisira kuenda kuWorld Cup uku Zimbabwe ine mapoinzi makumi matatu nemashanu chete. Izvo mucheveri wemachevrons vapatson Nyati vanoti zveworld cup Zimbabwe inofarira kumbozvikanganwa.
World Cup yecricket hangatimbokanganwa asiri zvedu nematambiro avari kuita. Tikangokanganwa tozoziva kuti hatichakwalifai nepatiri pacho parenking hatichatopinda. Saka tongoti ngatikanganwe nezvazvo.
Asi Zimbabwe ine imwe nzira yekuenda kuworld cup, asi iri world cup yemat20 iyo ichaitirwa kuAustralia kubva musi wa16 gumi guru kusvika musi wa18 mbudzi. Asi simba remachevrons rekuenda kumakundano aya riri kutanga kuonekwa mangwana mumutambo neAfghanistan, uyo vari kushandisa segadziriro yekurwira nzvimbo yavo. Zimbabwe neAfghanistan zvasangana mumitambo 12 yemat20, Afghanistan ichikunda mumitambo 11 chete, Zimbabwe mumutambo mumwe chete chete. Muurongwa hwepasi rese hwemat20, Zimbabwe iri pachinhano chegumi nembiri. Izvo muteveri wechikwata ichi vaPeter Msusa vanoti zvinoda kugadziriswa zvakasimba.
Pane basa rekuti vaite chero chero pama rankings edu. Takabuda mutop 10, tava vanhu vaakumasure sure zvikuru.
Asi murairidzi wechikwata ichi Lal Chad Rajput anoti veruzhinji havafaniri kutarisa nhoroondo, achivimbisa iye kuti Zimbabwe ichaita nepese painogona kuti ikunde. Anoti ari kushandisa mutambo uyu kuvaka chikwata chake chakasimba chichamirira nyika, apo Zimbabwe iri kusangana neJersey, Singapore neUSA mugroup A remat20 qualifiers. Asi vakomana vake Blessing Mzarabani, Craig Evan na Ryan Bull vanofarira kusimudza mutambo wavo kana Zimbabwe ichida kupemberera zvekare. Zimbabwe neAfghanistan dziri kusangana mangwana uye nesondo vachizopedzisa mitambo yemat20 iyi nechipiri sondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu, zvichitevera kurambidzwa kuungana kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa emuHarare anosunga vanhu pamwe nevafundisi vane chitsama vanga vachida kuparura chirongwa chavo chekunamatira nyika chavari kudaidza kuti The Zimbabwe We Want Campaign. Sangano reUNICEF rinoparura komiti yeZimbabwe Adolescents and Young People's Advisory Committee, iyo ine chinangwa chekuona kuti vechidiki vanoronga nekupinda muzvirongwa zvine chekuita neupenyu hwavo. Mugodhi weTable Mine kuwange unodzinga vashandi 34 basa mushure mekunge vashandi ava vada kupinda mune rimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi, iro rinonzi riri kuendesana kumatare nemugodhi uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vowishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Gives Dube.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 Nhlangula 2022 ngokhipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Umfundisi Nelson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapholisa.
Silalele iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze, kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze?
Ubotshwa abafundisi abaqoqa umkhankaso wokulwela iZimbabwe ekhululekileyo.
Amanesi amaningi ayahamba e-diaspora, ayahamba e-America ukuthi adinge umsebenzi ngendawo yokuthi imali yethu ayisathengi.
Abongi abaningi sebesuka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Abalincwadi ezibavumela ukuba bedale kule South Africa bakhuthazwa ukuba bekaphele abadibanakho ukubancedisa ekutholeni amaphemithi amatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa namhla avimbe ngci emahofisini ebandla lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Divine Destiny eHarare, lapho babe khona abafundisi, abalandeli bokholo lolu, labamele inhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulungiselelwa umkhankaso owethi Zimbabwe We Want Campaign. Umevis Klama usethulela lolo daba.
Umfundisi Anselimo Magaya uthi bekumele kwenziwe umhlangano lo endlini yokukhonzela uNkulunkulu eye Dutch Reformed Church eHarare bengakadudulwa ngamapholisa.
What I've noted is that they could not write to me as a convener to bar the meeting because they knew they would not succeed. We're going to get a swift interdict. But the plan that they made is to actually scare the hosts. I was so open with them. They are saying you proceed, but at the same time they know now that the hosts can no longer allow us to do so.
Inanzela ukuthi vazile ukuba bebengeke bangilobela incwadi njengomqoqi walomhlangano ukumisa ngoba bebesazi mhlophe ukuba bebengasoze baphumelele kulokho njengoba besizokuya emthethwandaba. Kodwa icebo abalisebenzileyo ngolokwethusela iziphathamandla lapho kade simele senzele khona lomthandazo.
Umfundisi Nelson Ndlovu okubandla lokholo lwesiKristu ele Brethren in Christ Church uthi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo loba bekhahlanyezwe ngamapholisa.
Silalele iBhayibheli, senza lokho iBhayibheli elithi sikwenze, kambe asisavunyelwa yini ukwenza lokho iBhayibheli elithi sikwenze? Futhi sikwenza ukukhuleka, it is clearly stated in scripture that we ought to pray. Kanti ke lelungelo lokuhlangana abantu bekhuleka lilungelo elipheleleyo futhi elivunyelwayo langusisekelo selizwe leZimbabwe. Kanti njalo kukhona lelizwini likaNkulunkulu ukuthi izinto zibanjwe ngaleyo ndlela.
Umfundisi Ndlovu uthi kulilungelo likaZulu ukuba beqhube imihlangano etshiyeneyo.
Ngeke sivinjelwe, ngeke kube lombishopi ongavinjelwa ukukhulekela ilizwe lakhe. Ngeke kube labafundisi abangavinjelwa ukukhulekela ilizwe labo, ilizwe lethu sonke. Lapho ngitsho labakhokheli balo abazakhokhela ngoba becabanga impilo zabantu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, ingcweti kwezokusebenzisana loZulu kanye lezombusazwe, ukhuthaza uZulu ukuba asekele okwenziwa ngabafundisi.
Akukho abantu abancindezelweyo abangafanelanga bakwenze. Ngakho ke kufanele ukuthi abantu beZimbabwe bakuzwisise ukuthi kudingeka ugogo, ukhulu, abantwana, abafana, amankazana, wonke umuntu asukume alethe inkululeko elizweni laseZimbabwe.
Abathethwe ngamapholisa abambalwa lokhu besenkambeni yamapholisa, laba bantu abangamalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition batholiswa usizo ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. yehlule imizamo yokuthi sikhulumisane lesikhulumeli samapolisa uassistant commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhale khukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abongi abanengi sebetshiya umsebenzi besiya emazweni atshiyeneyo ikakhulu aphetsheya, okwenza ukuthi kube nzima ukuba abasweleyo basebenze ngemfanelo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abongi abakhala ngeholo eliphansi sebesuke ngobunengi babo bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi abongi sebebalutshwane kakhulu elizweni.
Uthi amanesi amalutshwane ezibhedlela, lendawo yokuthi amanesi amaningi ayahamba e-diaspora, ayahamba e-America, uthi adinge umsebenzi, lendawo yokuthi imali yethu ayisathengi, ayisakwanisi ukuthi sikwanise ukuthi siphile kuhle lapha eZimbabwe, lendawo yokuthi i-inflation yethu, economy yethu ayisamilanga kuhle, lendawo yokuthi i-dollar siyafuna ukuthi ikumbi ukuthi siyathola i-US dollar, bayasiholesa i-government, siyakwanisa ukuthi siphile kuhle, sisebenze, sikwanisa ukuthi sisebenze, but kodwa imali ayikwani, kodwa ngokubangela ukuthi amanesi amaningi achiye imisebenzi lapha ahambe e-UK kumbe e-America.
Umongikazi unkosikazi Sanele Nyoni uthi sesebenza nzima.
Silokudana kakhulu ngalokho okwenziwa nguhulumende. Ngasifisele okuhle lezimuli zethu. Sizamile ukukhulumisana laye mayelana leholo. Akulanto etshintshayo, lokhe kufana. Khathesi iningi lamanesi libone ithuba lokuthi lisebenzela phandle kwelizwe, osokubangela ukuthi sisale sibalutshwane, njalo osokusenza ukuthi lo msebenzi ube mningi kakhulu kithesiseleyo, njalo kuzabangela ukuthi abantu bacine bengelatshwa kuhle bonke.
Okwamanje unkosikazi sikhululekile Nyathi ongumongikazi uthi ulungiselela ukusuka eZimbabwe.
Ngilungiselela ukuhamba, kodwa uhlupho engilalo kathesi imali efunakalayo. U-agency engimtholileyo uthe ufuna i-cash phambili efika ku-6.5 euro. Ukuze ngihlanganise leyo mali ngeholo lami kunzima, so sengizadinga abangafuni i-cash lanxa labo bebamba imali eningi. Bengicetshiswa ngomunye ukuthi kufanele ngikhangelisise i-contract yami lo-agency, ngoba labo sebethatha i-advantage against us ngoba si-desperate.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uthi ukuhamba kwabongi sekwehlise izinga lokusebenza kwamaklinika kanye lengatsha zempilakahle.
Abane bahamba imbangela yakhona kuyukuthi asiholise imali yaphansi, bavele basuke kithi izikhathi eziningi bangasiphi lalokho okuthiwa yi-notice. Lonyaka sebehambe kakhulu ukwedlula kweminye iminyaka, lokho sokusenza ukuthi abantu balinde izikhathi ezinde emakliniki belindele ukubonwa. Bona amanesi lawa amalutshwane aseleyo asedinwa kakhulu.
Okwakhathesi abongi bachaze ukuba abalalwazi lokuba iholo labo lingakanani, ngoba bengakatholi incwadi ezichaza lokhu. Kodwa inyanga ephelileyo kuNkwenkwezi bahola amadola angamashumi ayisikhombisa lengxenye emali yakuleli, i-75,000 zimdollars. Bathola lamadola alikhulu lamashumi ayisikhombisa nengxenye emali yeMelika, i-$175. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikomiti yedale leCongress yakule Melika ehlolisisa ukuhlaselwa kwedaleleli ngozibandlela ngomnyaka 2021 kulungiselelwa ukubalwa kwama-electoral votes. Iqale ukuthetha lolu daba olwethulelwe uZulu kumabonakude izolo kusihlwa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba idale leCongress lethule ubufakazi obujulileyo obuveza ukuba uwayengumongameli uMnumzana Donald Trump wazama ngamandla wonke ukuvimba ukuthi kubalwe ama-electoral votes. Kuvezwe njalo ukuba uTrump wayefuna kugenqulwe impumela yokhetho lolu ahlale esesikhundleni lobo kwakusobala ukuthi unqotshwe ngumnumzana Joseph Biden osengumongameli wakwele Melika. Kodwa uTrump labanye bakhe bathi wonke lokhu kwenzelwa ukuba avinjwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2024. UBiden wanqoba uTrump kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020 ngokubuthelela ama-electoral votes edlula kancane amakhulu amathathu 306. UTrump wathola amakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika.
Yikho sibili okumele ukuthi kwenzakale lokuthi namhla kuzwakale kuphume iqiniso lakhona ukuthi owezinto lokhu kohamba njani, ngoba ayithi nxa kukhangele khona laphana kuyatshengisela sibili ukuthi kwaba yinto embi leyana ukuthi itshaye ilizwe leli ukuthi abantu bahlasele iCapitol Hill. So nxa kungavela ukuthi khona kwahamba njani, kwakutheni, ngubani owathini, sithini kutheni, ngibona ngathi izaba yinto ezancedisa sibili kakhulu. Ngoba ilizwe lela ngithi belihlala lingathi lilizwe elisola amazwe la anjenga awe Africa, okuthi khona umuntu uyawina ama-elections, athi nxa ewawinile lo hulumende oyabe kade khona alele esikhundleni. Lapha abaphosi bafana na lakhono lokho sibili khona kanye okuchaya lokho abakubiza ngokuthi yi-democracy.
Kuqakathekile na ukuba udaba lolu Mthombeni luthoniswe abantu bebukele kumabonakude?
I-democracy angithi yiyo etshengisa ukuthi kufanele ukuthi kuchiyelwane, kuchiyelwane ukuthi ongenileyo obekade khona avume ukuthi wehlulwe, uchayiwe, abantu sebekhethe omunye. Lo oluzileyo amukele lokhu ukuthi uluzile, bese kuqhubekela phambili, kuqhutshelwane umbuso njengakhona lokho. Yikho okubizwa kuthiwa yi-democracy. Nxa sekusehlula khonapho, kutho ukuthi asisakwazi ukuthi kuyabe sekuyini-ke lapho, sokusiba ngokunye okungasiyo i-democracy.
Unumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Ulive Talk namhla sixoxa ngokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Izizalwane zakwele Zimbabwe ezilamaphemithi amiswa ukusebenza kwele South Africa sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele amaganyana asegcwele ebulenjini be-intanethi esithi ayenelisa ukubasiza ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. UThuso Khumalo uzipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhulumende weSouth Africa uphe izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi ohlobo lweZimbabwe exemption permits kuze kuyafika umpalakazi ukuthi zibe sezithole olunye uhlobo lwama-permits kumbe ziphume ziphele kulelo lizwe. Kodwa-ke iningi lehluleka ukuphumelela kuzicelo zamanye ama-permits la njengoba bengelakho okufunakalayo. Lokhu sekwenze kwahluma amankampani esiphangiphangi ebulenjini be-intanethi esithi ayenelisa ukusiza abeZimbabwe laba. Iningi lamankampani la afuna umuntu abhadale imali ethile ukuze ethule udaba lwakhe kuwo, bese umuntu eqhubeke ebhadala ngokuqhubeka kohlelo lokufaka izicelo. Intatha zindaba eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi abantu badlelwa imali nje mahhala yilawa mankampani ngoba abaningi abasoze bawathole lawo maphemithi.
Abantu abaningi abayi kwenelisa ukuthi bathole amaphemithi amatsha eSouth Africa ngoba amaphemithi la aweZimbabwe exemption permit abawathweleyo yeza ngokuthi abanginelisi ukuthi bathole amanye amaphemithi abevele ekhona kungenxa yokuthi abalayo imfundo elingeneyo kumbe ngithi mina ama skills angabenza ukuthi bathole amaphemithi aseSouth Africa.
iningi la bezimbabwe laba ngabantu abebesebenzela ezindlini abanye bethengisa esaladeni kanti abanye bebesebenza imisebenzi engadingi ukufundelwa. Uhlupho ukuthi amaphemithi okufanele bangene kuwo afuna umuntu owenza umsebenzi ongike wenziwe isizalwane sangwele South Africa. Le misebenzi yamakhono aphezulu ebhalwe phansi lugatsha lwendaba zasekhaya. Kungehlula lapho umuntu kuzafuze abethethwe isizalwane sakwele South Africa kumbe abe ngumntwana womzali oseyisizalwane sakwele South Africa lamanye amaphemithi anzima ukutholakala. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uxwayisa izalwane zeZimbabwe ukuthi zingavumi ukudlelwa imali izigelekeqe ezizulazulayo ebulenjini be-internet.
Hayi, labo ngabantu abazidingela imali, angithi vele nxa abanye abantu behlupheka abanye bavuka ngabantu abahluphekayo kakulanto abazabancedisa ngayo ngoba yonke into ibhaliwe ukuthi umuntu kumele alandele imigomo ebekwe singathi ngolwasemzini ama requirements ukuthi nxa kumele ube le permit kuyini okumele ukwenze. Kuba labantu abakhuluma ngani thiwa sebebhadalisa abantu angani bona bakhuluma labantu abaphakathi omafezi, hayi basengezimithiyo kakulanto abazoyenza.
Kusenjalo inhlanganiso ezimela abeZimbabwe laba zithi azikezwa ngumuntu obelalolu hlobo lwepemithi esenza umsebenzi ongelakhono oseke waphiwa olunye uhlobo lwepemithi. Zithi zikhangelele ukuthi abaningi bazazithola sebeselizweni ngokungekho emthethweni ekupheleni komnyaka okuyinto ezakwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kwela South Africa. Kodwa-ke ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kuthumela izincwadi ebantwini abalamaphemithi la lubakhuthaza ukuthi bafake izicelo ngoba okwakhathesi balutshwana kakhulu asebethe bafaka izicelo. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Abantu asebekhulile eZimbabwe bathi bathule nzima ngenxa yokugugudeka kwidola lelizwe njalo lokuswelakala kwemali emabhanga kanye lemali encane emapentsheni abayihola kuhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo zikaZulu. Bathi lokho abakuholayo kuphelela emabhasini. U-Ezra Chisa Sibanda kwintethelo yethu yezindaba usithulela lolu daba esejolojo.
Abadala abaningi balumhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulize ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibuye lapha eCholocho ukuzoswayipha imali yokuthi sithenge ukudla. Masithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini. Icina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusekula mali kwanayo.
Ugogo uManqube uleminyaka engamathumi asishiyagalombili lambili 82 uvuka entatakuza ehamba ngenqola edoza obabhemi esiya eCholotho esuka emakhaya komvundlana. Uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke.
Thina abantu abadala siyehluleka sibili ukuthi singenzani. Labazukulu kasikwazi siyabanikani, asilamali kasilalutho. Lapha siyaha kulowo mangalisayo. Okumangalisayo sibili ukuthi kakhukho singakudla lokungathini konapha. Izalukazi sibili isalukazi esimangalisayo singakwanisi lokwenzayo ezandleni zakhe.
Kukanti unkosikazi Nomalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwamazibiza uthi imali yeZimbabwe ayisathengi lutho. Ucela uhulumende abakhulise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo e-welfare ayisisizi ngalutho. Besicela sibili ukuthi kumvele ngasipholisa kungama-rand kumbe kungama-yusa ngoba kayisathengi. Vela kwamazibisa khona lokuyathenga ishukela, imali yakhona ayithengi lutho. Lesicelo esikhulu kakhulu kunapho.
Iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga. Umnumzana Two Boys Kali wemambanjeni ngomunye wabo.
Into ekhona ukuthi akula akula muntu olwenzaka lathi njengabantu abakhulileyo. And inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki. Imali ayikho. Labantwana labazukulu bawufa kwenyaka nenzalo. Uhulumende asizamele icebo sithiwe imali zethu cash. Ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho.
Umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi enkululeko wo veteran usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli. Yena usuke esigabeni sakuDlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi.
Ilizwe leli salilwela kodwa kumanje nje kulanto esiyitholayo. Imali angitholi, le pension angikwazi ukuthi ngiyithole kanjani. Khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa kulanto engiyitholayo khona lapho elizweni engalilwelayo ukuthi ngikhululeke kilo. Angazi ukuthi ngiyenza kanjani badala. Uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathi akala ndaba lathi kasibheki nje ukuthi singabantu emhlabeni wethu.
Nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti seCholotsho balubhekisa eCholotsho Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepensini ifakwa kumakhadi ebhanga. Imizamo yokukhulumisana labohlangothi lukahulumende olubona ngeziswelo zikazulu enhlala kahle yakhe olo social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma le-Studio 7. Ngimele e-Studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Ngokwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
Eminyakeni emihlanu edluleyo inani labantu ababhekane nendlala selikhuphuke lisuka kuba izigidi ezedlula kancane ikhulu 108 million lafika kwabe dlula izigidi ezilikhulu lamashumi ayisithupha 161 million emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika, ulubona ngokudlelana lamanye amazwe othi lokhu kwenzakala eRussia lingakahlaseli eUkraine. Uthi kulandela impi eqhamuke kwele Ukraine ngozibandlela lonyaka, abantu abayizigidi ezingamashumi amane, 40 million, labo bazithole bengasela kudla. UBlinken uthi kulabanye abathi wonke lokhu kwenziwa izijeziso zenotho ezivakelwe eRussia ngeleMelika lamanye amazwe. Uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko ngoba eleMelika lafakela eRussia izijeziso zenotho lisenzela ukumisa impi ekwele Ukraine. UBlinken uthi kunengi okumele kwenziwe ngamazwe wonke ukuze kube lokudla okuzakwenela abantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi okunye kwalokhu yikubambisana kwamazwe wonke ekudingeni ukudla okufunwa nguZulu. Uthi eleMelika lizaphendla indlela le ngokwethula izigidi ezedlula amakhulu amabili $215 million iyokuthenga ukudla. Okwamanje eleMelika selasebenzisa amabhiliyoni amabili phose lengxenye $2.3 billion kulandela ukuhlaselwa kwele Ukraine nele Russia. Uthi kumele kukhangelwe njalo imvundiso yokulima kuzokazi le-Afrika lezinye indawo. EleMelika okwamanje selifake izigidi ezingamakhulu amahlanu amadola $500 million ekuncediseni abalimi. UBlinken uthi kumele kuvuzelelwe ezokulima lokumelana njalo lokungani kwezulu. Uthi eleMelika liza kuthulela umhlaba wonke jikelele amabhiliyoni amahlanu amadola $5 billion phakathi kweminyaka emihlanu ukwenzela ukuba kuvuselelwe ezokulima njalo abalimi bemelane lokungani kwezulu kahle emhlabeni. Uthi kumele kuncediswe abampofu ababhekane lohlupho lolu olwendlala. Uphinde wathi kumele kuhlanyelwe amabele amaningi ukuze kube lokudla okuthe xaxa emhlabeni wonke jikelele. Uthi kungenziwa konke lokhu umhlaba wonke jikelele uzamelana lendlala kuncedwe labo abaswelayo.
Lapho belilalele imibono yelizwe leMelika. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba lomculi kamasikandi uSmile Sezintombi. Yena usethule idlalade lakhe lokuqala kubika uNtukwamele Nkomo.
Busukuni lehani, amunoka,
Lana uSmile sezintombi eseke wethula amanye amadlalade ebambisane labanye abaculi leli ngelakuqala alethu le elilunga elizimeleyo. Nangu elonda imbali yakhe.
USmile sezintombi iloni igama lami elisebenza emculweni, lami igama uSmile Sibanda. Ekhaya ngivuya eCholocho esanqinyana. Emculweni ngiqale mina ukungena emculweni mangaphazamisi beku-2013 isiqala ukungena emculweni, noma nje kwase kukudala nje ngizama nje ngingakaze kodwa ngingena e-studio.
Idlalade leli lilengoma ezilithumi lambili ezigoqela ethi senishela kanjani, umendo, ukuhlehla kwenqama, ukuhlabelela kanye lethi inxeba. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Okwamanje umculo wami awukatholakali kuma digital platforms. Ongabe ufuna uxhumana nathi kulezi number 0786542212. Zase South Africa ke lezo kuthi umuntu uyabe ezofaka ikhodi.
Abalandeli ubatshiyela waphamasi?
Engingakushiyela abalandeli nabathandi bomculo wami ukuthi ke sikudinga kakhulu kubo i-support yabo, ngoba ngeke sibe yilutho nje ngaphandle kwabo. Sidinga kakhulu i-support kubo, basixhase njalo ukwenzela ukuthi nathi singakhathali, siqhubeke njalo sibenzele okuhle.
Uphuma ke enkundleni uSmile sezintombi ngale.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameni Khomo. Sinabehlukana nesihlobo othi sikhangele ebesilazo namhlanje. Kubotshwa abafundisi abakhokha umkankaso wokulwela iZimbabwe ekhululekileyo. Abongi abaningi sebesuka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngoliva lesisa emoyeni ngenjabulo umthembo osithembayo uGibbs Dube nesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.